ndakaiona article yacho ndakazvinzwaone paradio asi kungoti pane mibvunzo yakawanda iriva kubvunzwa ipapo chekutanga matsamba anenge akasiyana here nemaoffer letter aripo kana asina kusiyana kana akaramba chiori government owned land kiro munhu anokwanisa here kutengesa chinhu kana kutsvaka loan nekuita chibatiso collateral nechinhu chisiri chake mabhengi anobvuma here kuti ape chibatiso iwe leta isiri yako tinoziva kuti mapatsapatsa akamira sei chepiri ndechekuti icho zviri kunzi izvo zvichagadzirwa hasati aona kuti tsamba yekugadzirwa cheyo inenge ine chimiro chakaita sei tedi yandakaona condition yakapuwa yekuti nzvimbo dzinotongwa nemadzishe dzinenge dzisiri involved panyaya iyoyo toziva kuti isusu mese mumaresettlement areas maakutongwa nemadzishe saka ndeapi maarea ari kunzi madzishe haasi kutonga so hapasati papuhwa lot of clarity as to what will actually happen.
Tiri kunzwa kuti hurumende iri kutora danho iri kuitira kuti vari mumapurazi nemuinda iyi vange vachikwanisa kuzoenda nemagwaro eavanopiwa vachisiya kumabhanga kuti vakwanise kupiwa zvikwerete munoti
ndiri kufunga kuti inini dai vatomboita madiscussion akakura nemabhangi kuti vanoti vaanaunza kuti mabhangi anobvuma research arrangement inini ame banker by profession handipo kuti mabhengi mazhinji achamhanya kumhayirira kupa mari pakadaro because still lendi inenge isiri yake nini and imwe point iripo ndeyekutiyo asati aichaestablish chefu zvekuti value yelendi yedu muzimbabwe yachi kuti bhengi richiri ano lendi yako ine value yakati
koyewo nyaya yekuti vachange vachiwana cheuviri kubva muurongwa huri kurongwa nehurumende uwu ndevakarwa hondo yerusununguko vechidiki nemadzimai munoonawo sei danho iroro
dai vativo vanowana batsiro urwu vanhu vanokwalifya to have a bankable project vamwanzi ndi madzimai nemayouth are they the people that ready qualify and kana ari mawar veterans how old are they to be able to qualify for bank projects vachakwanisa kuita zvipi nemazera avo iko zvino and mabenefits ese akanga anongonzi ngatange nemawar vets ngatange nemawar vets I think dai hurumende chitiyo vanhu vanokwalifya anganga ari muyouth anganga ari munhu asiri muyouth efarmer ane land ane project iri bankable ndiye vanokwalifya.